nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyurati limu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Asi nyanzvi dzoyambira vanhu kuti vasavarairwe. Vaive mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voenderera mberi vachiita misangano kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro nyika yakapinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vafa kubva gore rapera vachingori zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 4699. Vanhu vapfumbamwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu ane mazana matanhatu nemakumi mana nemanomwe kana kuti 133,647. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 511. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 3,671,157. Vabaiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe zvine makumi mana nemanomwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 2,747,693. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomba vakaudza Studio 7 kuti chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi ava nhomba panopera mwedzi unouya. Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvinogona kutora makore akawanda kuti vanhu mamiriyoni gumi vabayiwe nhomba muZimbabwe.
Kana iri programu yekubayiwa kwenhomba kwevanhu muZimbabwe zvinota kuita mahombwe chaiwo. Hatisviki matargets edu atoda kusvika wekubaya vanhu 10 million by end of December. Hazviitiki. Zvinototitorera makore maviri kana matatu at the rate yatiri kubaya nayo kuti tisvike 60% of the population yataka targeta sehurumende. Hurumende haisi kuita enough kumotivata vanhu.
Semaoni renyu zvii zvinoda kuti zviitwe?
Kuti hurumende imotivate vanhu pane zvinhu 2 zvavanofanira kuita. Messaging yavo inofanira kuconcentrata panyaya yekuti izvo how safe is the vaccine. Vaccine haisi kuitisa maside effects here. Vachiresponda kunyaya dzinobuda pamawhatsapp dzevanhu vari kunzi vaita maadverse events anokonzerwa nenhomba. Dzimwe nguva zvinenge zvisiri zvechokwadi but zvinoda official investigation nekuresponda zvakanaka. Number 2 nyaya yeefficacy. Vamwe vanhu vakabayiwa vari kurwara hurumende must be up front. Vakamira mira vachidefenda nhomba yavo vachitudza kuti izvo sei vanhu vakabayiwa vachirwara.
Vanenge vachiita sei?
Vachitipa manumbers acho kuti iri kushanda zvakadini. Ndo messaging iri kudiwa iyoyo. Kwete messaging yongotudza kuti nezuro kwakafa vanhu 0. Tinozviziva kuti izvino tiri pa resting phase. But fourth wave ichauya and ichati kwatisa kana tisina kunge tabaya vanhu vakakwana nhomba iyoyi. So messaging ngaichinje.
Nyika yatarisanawo nemazororo akakosha zvikuru rekisimusi neregoredzva. Pane matambudziko akaita sei apa kana vanhu vasina kubayiwa nhomba?
Isu kuno tiri concerned nezvinoitika ku South Africa, Botswana, Namibia, Mozambique nezimwe nyika dzakatipoteredza. Nguva ino ye Christmas inguva inotyisa zvikuru, danger zone kwatiri nokuti vanhu vakawanda vanongova kuya kumusha kuzosvika Christmas. Vanobva vakatakura pasoro dzakawanda dzinodiwa asi vanobva vakatakura iyoyi COVID-19 futi. Zvatakaona last year, chikaputika chirwere, second wave yedu, yakakonzereswa nevanhu vanga vabva kuSouth Africa mainly and so forth. Saka inguva yekuti tisimbise matano ekudzivirira utachiona uwo. Hurumende inasa kusimbisisa masocial measures, isimbisise vaccination, isimbisise nyaya dzekusaungana-ungana kwavanhu during this time. Ngatiregei kuti kana term resting phase torelaxa, nokuti that is when catastrophe will strike.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanova munyori anoona nezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance, vari parunare kukwekwe. Vaimbova rebato reZANU-PF uye vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo varadzikwa kumarinda eHeroes ekaNasi. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachitaura pakuvigwa kwavamoyo vamunangagwa vati nyika yarasikirwa negamba nemunhu aifarira basa nenyika yake, vati unyanzvi hwavamoyo zvikuru sei munyaya dzekufambiswa kwemashoko hwakabatsira hurumende neZANU-PF pakuchidzana nedzimwe nyika pamwe nekuti munyika muve nerunyararo.
We have lost a true patriot and astute and a rare breed of spokesman and a pan-African voice. He was a man who articulated with clarity the mission of our party and our government with regards to uniting the nation.
Tarasikirwa nemunhu aida nyika yake nemutauriri aiva akachenjera, munhu aitaura pachena zvido zvebato nehurumende yedu.
Vatsanangura mushakabvu semunhu aive akazvininipisa asina utsinye uye aida kuti vanhu vabatane, vachiti unhu hwavo ndihwo hwakaita kuti vawane zvigaro zvepamusoro mubato pamwe nemuhurumende. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vamoyo vaishanda pedyo nevatungamiriri kubvira kuhondo yerusununguko vainge vasina unzhire kana uori.
His career was informed by hard, honest work and his unflinching loyalty to the nation and not driven by the pursuit of promotions or holding senior portfolios in the public service. This trait must be emulated by bureaucrats and the public servants.
Aita basa rake nemazvo haasi munhu uya aimhanyira zvigaro. Unhu hwake hunofanirwa kutevedzwa nevashandi vese vehurumende.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti munyika mugare musina mhirizhonga pane nerunyararo nekubatana sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemaby elections gore rinouya kuzadzisa nzvimbo dzemakanzura nenhengo dzedare reparamende dzakafa kana kudzingwa basa, asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti havabvumi kuti vamunangagwa vari kurevesa kana vachiti vanoda kuchengetedza runyararo pasarudzo dza 2022 na 2023.
Kumatebeland North vachamisa vakaenda vakanorwiswa zvakare vachibvako iko zvo tiri kuona kuti Matebeland South mavara umwakurwisa zvakare. Saka zviri pachena kuti mavara anga achirehwa navamunangagwa ndenhema.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vafaniri kungotaura chete asi kumisa mhirizhonga nekuranga vanoiita.
Uyezve vange vachiita zvichaera kita kuti hakusi kungotaura nemuromo chete
achitaura pakuradzikwa kwemukoma wavo vaIsaac Moyo vati mushakabvu aive mutungamiriri akanaka mumhuri pamwe nemuhurumende wese mhuri vachaumba sangano kana kuti trust yekuti vaite zvirongwa zvebudiriro nezvimwe zvaidiwa nemukoma wavo
umtala SK spoke of several development projects that were dear to his heart and as a family we believe it is incumbent upon us to pick up the baton and see his vision come to fruition.
Mudara SK aiva nemaprojects akawanda avaida kuita saka isu taona zvakakodzera semhuri kuti tizadzise zvido zvavo.
Vamoyo vakazvarwa musi wa 1 Gumiguru muna 1945 vakashaya musi wa 14 mwedzi uno kuchipatara chematadei kuvulawayo mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Mhuri yavo yatenda hurumende nekuvarapisa kuzvipatara zvepamusoro kuSouth Africa, India nemuno. Zvichakadai vamunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kubayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hwecovid-19 vachiti nyika ine nhomba dzekubaya vese vanoda kubayiwa.
I urge those who are yet to be vaccinated to get chungwat.
Hatifanire kurivara uye ndinokurudzira vese vasina kubayiwa kuti vanobayiwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru no pikisare MDC Alliance Vanelson Chamisa varu kuenderera mberi nemisangano yavo mudunhu reMatabeleland kunyangwe hazvo varu kumbokanganiswa kuita misangano yavo nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU PF uye mapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaPatrick Namasa vakamboti vachamisa varu kurambidzwa kuita misangano nevanhu vavanoti havadi kunzwa zvavanotaura. Asi veMDC Alliance vanoti mashoko aya ndeye mugotsi matsuro. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva.
Kuvenyika vaakuretaoechamisa vafamba matebeleni yese kutanga nematebelele north okumatebelelen south wakagamuchirwa neruzhinji rwemacommunity leaders nevanhu munharaunda tafamba mavillage anosvika 62 kubva patakatanga kuedu kuno kumatebeleland tafamba more than 10,000 kilometers kuno kumatebeleland chete tichisangana nevakuru venharaunda tichisangana nezvara zvevanhu vati kutaura navo kubva kungai kupinga kucholocho kugwara kumatopo kubulini mangwe nyaya iri kubuda ndeye kuti vanhu vekumatebeleni vari kutaura nyaya yekutanga yedevelopment isiri kufambisa mushe muno muzimbabwe nenyaya yemarginalization pane nyaya dziri kunetsa nyaya dzemalanguage vanhu vari kureza nyaya yekuti kutigadzire nyika tinofanira kuremekedza malanguage dzevanhu vese sezviri muconstitution nyaya yebudiriro vanhu vari kushaya kutoita senyaya yemabasa nonyaya dziri kubuda nyaya yepoverty namo vanhu vanoona nenyaya in this part of matebelele of course pane nyaya dziri kunoedza togadzira sei magenocide and violence yakaitika mumakore akakura bukurahun vachipa mazano because iyi yati kuita mainterface nguru achitaura nevakuru venharaunda aonesa kuti nyika kana chaakuda kugadzira zimbabwe inofanira kufamba sei so ndiyo nyaya dziri kuuka but chiri clear chataona kuno kuagain kumatebelele ngeyekuti nyaya yekuti ngaapinde mukomana yapinda muvanhu.
Vachamisa vari kuti Zimbabwe itsva iri kuuya zvii chaizvo zvamungati muri kuzviona kuvanhu vamuri kusangana navo zvinoita kuti muve nevimbo yekuti ishanduko iri kuuya?
Chiri kunyatsobuda muvanhu inyaya yepreparedness kuti tiende mutsarudzo. Hatisati movement for democratic change kubva 99 tapinda mulevel rakawanda in terms of nyaya yeelection preparedness because tese rechidiki ukanyanyoona mavhidhio edu mayouth vari kunyanyobuda echidiki vana va18 vari kubuda vachitaura nyaya yekuti mukomana dai apinda kutione mabasa saka chizvozvo zvinoratidza kaatiekuti vanhu vagadzirira kutitore nyika.
kuwedzerwe mutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kumatovo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Kuzeanya ii, tabata mtungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende re Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Nasi taita musangano nehurumende tichitarisa zvanga zviri pa agenda pedu. Zvanga chisanganisira nyaya ye bonus, nyaya ye cost of living adjustment. Nyaya ye scheme government inonzi James ni nyaya ye pension fund. Nyaya ye bonus itafara zvikuru uye tatambira zvaitwa nehurumende nemufaro mukuru. Nyaya yekuti gore rino tose tiri kupiwa bonus mwedzi mumwe chete muna November.
Munotarisira kuti vanhu vanenge vapiwa bonus iri rini chaizvo?
Musi wa 30 munhu wese achange awana bonus kusanganisira masectors ese nevese vanoshandira muhurumende. Izvi zvinhu zvataona zviri zvinhu zvinokudzwa zvikuru nokuti mamwe makore ese vaiti pamwe zvidimbu zvidimbu masectors vamwe vaipihwa muna November, December vachistaga kusvika kuna January, dzimwe nguva yaitombosvika February. Saka izvozvo tazvitambira nemaoko maviri. Uyezve tanzi bonus regore rino richabhadharwa riri maUS dollars.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti mabanks ari kutarisirwa kuti anofanira kupa vanhu hard currency, kwete zvee zvokuti vanoti vanozokonveta. Aiwa, kazhinji hatinyanyi kuashandisa, saka mamwe acho anga asingashandiswa anga dormant. Saka tanga tichishushikana zvikuru kuti kana mausa iwaya apinda hatizoone here mabhenki akashamira kuti azotora maservice charges kubva patakapedzisa kushandisa manostro accounts edu. Saka tanzwa kuti hurumende ine urongwa hwayakaita nemabanks kuti hapana macharges achazochajwa maservice charges nemabanks achidzokera kumashure. Tazokurukura zvenenyaya yecost of living.
Matenderana kuti kudi apa?
Hurumende yanga ichiti cost of living zviri zvokuti vari kuona homwe yavo vachiona sekuti mari iyoyo inogona kusakwana, asi tazotsananguravo kuti aiwa isusu tinoda cost of living muna December umu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo vanhu vakawanda muAmerica vari kutarisira zororo rekutenda kana kuti Thanksgiving kuti vafare nehama neshamwari, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuramba dzichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vose vane makore anotangira pagumi nemasere vabayiwe nhomba yechitatu yeCovid-19. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vachifamba-famba zvakanyanya pazororo rakakosha iri, zvotyirwa kuti zvichapa kuti chirwere cheCovid-19 chitangezve kupararira zvakanyanya. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica pakurwisa denda iri, Dr. Anthony Fauci, vanoti vanhu vabayiwa nhomba vanokwanisa kusangana nevamwe pasina dambudziko, asi vakati vamwe zvikamu 26 kubva muzana vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vari panjodzi yekutapurirwa chirwere ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuBurkina Faso neZuro vakaratidzira kumucheto wekuta guru renyika iyi reWagadugu vachida kuvharidzira motokari dzemauto eFrance kuti dzisadarike nemunyika mavo dzichienda kunorwisa vanopfurikidza mwero muNiger. vanhu vanosvika mazana maviri ndivo vairatidzira. Mutauriri wemauto Air France akaudza Voice of America kuti motokari idzi dzakatakura zvombo uye zvimwe zvikwanisiro zvekubatsira mauto ari kurwisa vanopfurikidza mwero. Asi vari kuratidzira ava vari kuti zvombo izvi zviri kupiwa vakapandukira hurumende yavo izvozvo pakuti munyika mavo musagadzikane. Hapana humbo wekuti France iri kudyidzana nevakapandukira hurumende yeBurkina Faso. Nyanzvi munyadzi zveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere cheshuga sezvakakurudzirwa navana chiremba apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika musi wa14 mbudzi mukucherechedza zuva rekupa vanhu chenjedzo yechirwere ichi. Sangano rona nezvezvirwere zveshuga pasi rose reInternational Diabetes Association rinoti muAfrica vanhu 60 kubva muzana vari kurarama nechirwere cheshuga asi vasingazvizive. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munhu akabatwa nechirwere cheshuga anenge otarisirwa kuti anwe mushonga kwaupenyu hwose. VaMathew Chandengerwa vane makore 63 vanoti vakabatwa chirwere cheshuga muna 1987 uye hazvizi zvinhu zviri nyore kurarama nacho.
Mishonga inoti dhurei kuiwana nekuti handizive kuti izvi zvatingashandise muchishona ndirikuti but chronic disease kureva kuti chirwere chinoramba chiripo. Saka nokuti chirwere chinoramba chiripo unofanira kutoramba uri pamushonga. Saka zvinoitira mani ndezvekuti unotofanira kunge utori nebhajeti mwedzi wega wega wekuti uwane mushonga iyoyo. Toenda panyaya dzekudya. Vanotaura vachitoda kuti mudye zvinhu zvine zvisina kutsetseka. Zviyo, munga, mavegetables nezvakadarozvo. Izvozvozvo zvinodhura.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mutezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ava bofu. Vachandengerwa vanoti vavewo nedambudziko remaziso.
Ndichidhiraivha manheru ndiri kuona chidzimira. Saka ndakutoda kuti ndiende kunoitwa operation.
Vachandengerwa vari kukurudzira hurumende kuti ibatsire vari kurwara nechirwere ichi nekuti mishonga yacho inodhura. Izvi zvatsigirwa nemutori wenhau Vanessa Gamchirai Gonye anoraramawo nedambudziko reshuga iri.
Kurwara nechirwere cheshuga munyika munomu itori challenge hombe chaiyo. Kubvira kumushonga, mushonga wacho chaiwo unodhura kana uchibaya insulin. It's either iwanike, especially kumagovernment hospitals, insulin haisikuwanika. Ndokwa yakachipa. So it's either uiwane kana kuti unotenga kufamasi. Kufamasi kwacho, the price can be anything from around $8 to $15 per vial. And sometimes kune vamwe vanoda mavials 2-3 per month depending nema units avanobaya per month.
Pa Bernard Musarurwa vakabatwawo nechirwere ichi muna 2008 vari kukurudzirawo hurumende kuti ibatsire kutenga mishonga yezvirwere zvisingarapiki pachena.
Kana usiri pa medical aid zvinhu zvinenge zvichitorinetsa kana kutorema kuti unowana sei mushonga iwoyo.
Ko zvii zvingaitwe kudzivirira chirwere ichi? Vaimbo vagurukota vezveutano Dr. Henry Madzorera vanhu vamunyori wezveutano muMDC Alliance vanotsanangura.
Norekomenda kuti vanhu vaexercise a minimum of 30 minutes pazuva. Vanhu vanofanira kudya diet ine atinoti macarbohydrates mashoma. Carbohydrates tiri kutaura zvinhu zvakaita sana sadza, vana rice, mapotato nezvimwe zvakadero. Iyo shuga pachayo inotengwa musitoro iri shuga haina kunakira vanhu, ngaive shoma mudiet. Madrinks akafanana nemakokokora ane shuga yakawandisa. Vanhu vakafutisa vari vatinoti obese vane machances akawanda ekubata chirwere cheshuga, okudevelopa chirwere cheshuga.
Kuna avo vatova nechirwere ichi vamadzorera vanoti zvakakosha kuti vadye zvine utano. Imwe nyanzvi mune zveutano amai Rudani vanoti kunyange chirwere ichi chichibata vakuru kune vamwe vana vanozvarwa vaine chirwere ichi inonzi type 1 diabetes. Amai Ali vatiwo chirwere cheshuga chinokanganisa nhengo dzakawanda pamuviri.
Maziso awo anobva akashirika zvinjano anofa. Makidhini achashande mushandiro wawo chaiwo chaiwo. Chirwere mumaoko nekumakumbo futi. Kuvanorume. Chirwere cheshuga chakashata, nhengo yavo haizonyatsoita zvakanaka.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Vachitaura kuchivhu pazuva rekucherechedza zuva iri svondo rapera, gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vakati hurumende ichaedza kuti iwanise vanhu mishonga yechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo yenhabvu vakadzoka muzinhandare neuwandu hwavo mukupera kwesvondo mushure mekumboramwa nemhaka yemubhadharo wepagedhi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vemutambo uyu vakaita chipitipiti kupinda muzinhandare kuna mitambo yenhabvu mushure mekunge vePremier Soccer League vadzikisa mari yepagedhe kusvika pamadhora matatu. PSL yakanga yati vanhu vabhadhare madhora makumi maviri ikazodzikisa kusvika pamadhora gumi, asi vatsigiri venhabvu vainge vachitsika madziro. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinofadza kuona veruzhinji vachitsigira nhabvu seizvi.
Takakurudzira isusu vanotitevera kuti vaende vachinoona bhora. Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki inwe yechibukwi, munoona kuti zvo paita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Saka mumazuva ari kuteera ndichatoona vanhu vachizara kudzinhandare dzenhabvu.
Vamwe vatsigiri vakanonoka kuuya kunhandare pamutambo weDynamos neFC Platinum vakadzodzeserwa kudzimba dzavo sezvo pachingobvumirwa vatsigiri zviuru zviviri nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mutambo wemugovera pakati peCranbourne Bullets neNgezi Platinum Stars wakakwezva vanhu zviuru zviviri sezvakatarwa nemitemo yeCOVID-19. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanove zvekare sabhuku wekwaChirumanzi vanoti vachitarisa upfumi hwenyika madhora matatu ndiwo chaiwo anokodzera.
Tiketi rinopindwa munhandare kana Leicester ichitamba neManchester United ndiwo rotobhadharisa futi vanhu mari herenchaus ichitamba neFC Platinum. Hazvienzane nekuti upfumi hwemuno hwakasiyana neupfumi hwekuEngland. Saka tinofanira kutarisa kuti upfumi hwemuno hwakamira sei, chii vanhu vanokwanisa kubhadhara mari. Ndosaka muchiona kuti pakanzi $3 vanhu vanokwanisa kuita sei kuona nhabvu munhandare. Ndo purizi mutengo wakanaka iwoyo.
Asi vamwewo vari kuti madhora matatu azonyanya kuita mashoma, veruzhinji vakabhadhara nemari yemuZimbabwe sezvakatarwa nebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi mutambo waNezuro hauna kuzopera zvakanaka sezvo vatsigiri veDynamos vakapinda munhandare vaida kurova mubati wepembe vaBrighton Chimene vachivapomera mhosva yekukundikana kuita mutongi gava. Mapurisa akatozopindira kumisa mhirizhonga. Vatsigiri vechikwata cheDynamos ichi havana kufara nekurambwa kwechibodzwa chaAli Maricelo, asi anenge ainge anwisa neruoko. Chibodzwa cheFC Platinum chakanwiswa naInnocent Muchaneka. FC Platinum yave kusangana neNgezi Platinum Stars mufinari. Ngezi yakasvika pachinano ichi mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. VPSL havasati vazivisa kuti finari iyi ichatambirwa kupi uye rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa chelive talk na 8 PM tirikutarisa nyaya ye COVID-19 uye kuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kaya Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Mchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya nchinzwa nhau dzeIsindebele.